ndakataura ndezvokuti ruzhinji rwuamerica rwuri kufara, ruzhinji rwapasi rose rwuri kufara zvekare nokuhwina kwavajoe biden, tichitarisa utongi hwavatrump kwamakore mana apfuura kuti hunenge hwanga husingaenderani noutongi hunotarisira pasi rose hwupurezidendi, nenyaya yokuti munhu wanga achizvidiye ndotarisa america kutangira zvose nokusanziva kuti hakuna nyika ingasumukira zvakanyanya kana isina shamwari. Saka munhu wanga asingasimbisi ushamwari nedzimwe nyika dzokunze achizviita sokuti ndini ndinogonera maamerican ose. Saka zvinobva zvandaita kuti vokune dzimwe nyika ndavabvawo muamerica muno vasavafarira vatrump. Saka vanhu vari kufara chaizvo muamerica, vari kuzara mumarodhi mese vachifara. Zvekare chimwe chiri kufadza pasi rose neamerica ndechekuti muteveri wabiden mudzimai, ari mudzimai kudero, mudzimai wechitema akazvarwa navabereki vavari amai vokuindia, baba vari vokujamaica. Zvisati zvamboitika munhoroondo yamatongerwo enyika yeamerica.
Tichitarisa iko kukunda kwavabiden, tingati here vanhu vavavhotera nokuti vanovada, kana kuti vanhu havana kuvhotera vatrump nokuti havavadi?
Vanhu vavhotera vabiden nokuvada noutsiko hwavo, pamwe chete nokuti havana kunge vambonyepa vakabatwa sezvakaita vatrump. Saka tika yatinoti image yeamerica, umiro hweamerica payanga yakabatwa navatrump waka husingafadzi vanhu vakawanda chose, vangavo muno muamerica kana vanhu vokunze vanotarisira america pamusorosoro, vaiona kuti ko chii chiri kuitika kuti vanhu veamerica vangasarudza munhu unonyepa kudai, munhu unozvikudza kudai, munhu unotarisira vako pasi zvakaita sezvizvi. Saka kusarudza kwaita vabiden rudo rwavanhu veamerica rwokuti ava biden vachakwanisa kudzosera america pachinzvimbo chayo pasi rose, pamwe chete nokushanda navanhu vose nokukudza pfungwa dzakasiyana nedzavo vabiden idzodzo, kwete kufamba vachituka vanhu nokuti vanhu ivavo havawirirani navo. Vabiden vano utsigo hunotarisirwa navanhu kuti kuchabatanidza nyika ino, kuchibatsira zvekupatanidza pasi rose, pamwe chete nokusumudzira america kudarika kusumudzira kwaiita vatrump.
Mataura nyaya yekuti vabiden vachakwanisa kubatanidza nyika yeamerica nedzimwe nyika pamwe chete nezvizvarwa zveamerica kuti zvibatane, vangaita izvi nemutoo upi? Tichiona kuti makore mana atonga vatrump anogona kunge atodzikawo midzi mune vamwe vanhu.
Chokutanga chavanokwanisa kuita kupromisa vanhu veamerica kuti ndichange ndiri mutungamiriri wamaamerican ose, angava marepublican angava madhemokrati, zvinova zvinhu zvavakataura pavaidhibhete vachikwikwidzana navatrump kuti ini kana ndava mutungamiriri ndichava mutungamiriri wavanhu vose, kwete kuti mutungamiriri wainzi navatrump blue state red state. Aiwa, saka izvozvo chete chivimbiso ichocho chinobva chapa vanhu chivimbo vamaamerica kuti ichashanda navanhu vose. Zvekare vabiden munhu wagara munyaya dzepolitics kwemakore anokwana makumi mana vari mumasenato, vanozikamwirwa kushanda navanhu vokumapato ese, vanozikamwirwa kunge vachikudza pfungwa dzavamwe vanhu dzinogona kunge dzakapesana nedzavo. Saka izvozvo chete vakazvitungamidza mudenga kuti aiwa, ini munondiziva handisi mutsva munyaya dzokutongwa kunyika, ndakaita vice president navaobama, handina kunge ndambotarisira munhu pasi nokuti unosapota pati yakati.
Kwouya nyaya yemambobata, muchatanga kutaura Profesa Masocha, yekusarudzwa kwaamai Kamala Harris semutevedzeri wemutungamiri wenyika wechidzimai wekutanga. Zvii zvitsva zvingawiswa nedanho iroro rekuti America yava nemutevedzeri wechidzimai?
Zvitsva zvingawiswa zvakawanda, asi chihombe hombe chingawiswa chimiro chamadzimai muamerica napasi rose. Chihombe chingawiswa zvekare kuzviona kwavanasikana vechidoko kuti vanogonawo kusumuka vakabudirira pasi rino, pamwe chete nokuonekerwawo kwavatema vari muno muamerica. Zvekare chimiro chamai Harris ndo chimiro cheamerica. America inyika yamaimmigrants vakabva kwakasiyana-siyana, saka tichiona mai Harris tinonatokuona kuti ndiyo america payakamira panapa, isingasarudzi kuti unobva kupi, isingasarudzi kuti uri mukadzi kana kuti uri murume kana kuti uri wepati ipi kana kuti pati ipi. Saka zvinhu zvihombe izvozvo zvinotarisirwa kuna vaHarisi. Zvekare ndaramo mumazo.
Nyaya imwe iri kutenderera nyaya yekupikisa kuri kuitwa navaTrump kuti sarudzo dzakabiridzirwa uye vari kutora matanho ekuenda kumatare edzimhosva. Zvii zvamungatsanangura pamusoro pazvo uye zvingatarisirwa zvingabuda?
Zvatinoona zvingatarisirwa apa zvokuti vaTrump vachaendera mberi sokuziva kwega haasi munhu unokasira kubvuma kukundwa uchaendera mberi achipikisa kuti zvinhu ndakabirwa pakati zvakati zvakaita. Asi chinofanira kutarisira vanhu ndechekuti hapana ukuu kuchabuda apa, nokuti mainternational observer vaya vanobva kune dzimwe nyika kuzotarisawo maelection oamerica havasati vaona chinhu chingazi chindo chakaipapa. Zvekare chimwe chichatarisirwa apa ndechekuti vaTrump nokuzopera kwazvo vachangomanikidzwa kubvuma nokupfudzira masimba kuna vaBiden, asi vachingoti ndabvuma hangu asi ndakabirwa.